manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 18/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoparura kushandiswa kwenhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Kanzuro yeHarare inoti iri kukundikana kuita zvirongwa zvebudiriro nepamusana pekuti pane zvikwereto zvisiri kubhadharwa zvinodarika mabhiriyoni mashanu emadhora emunyika. Chikoro cheGreat Zimbabwe University chinokanzura kunyorwa kwebvunzo zvichitevera kuchema-chema kwevadzidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaparura kushandiswa kwenhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvichitevera kupiwa kwakaitwa Zimbabwe nhomba iyi nehurumende yeChina. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Tevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga ndovaita munhu wekutanga kubayiwa nhomba yecovid-19 vachiteverwa nemutevedzeri wavo vaJohn Mangwiro pamwe nevamwe vakoti vachitaura pakuparura kwavaita kushandiswa kwenhomba yeSinopharm iyi. VaChiwenga vati vane chivimbo chekuti kupararira kwechirwere ichi kwave kuzopera kana munhu wese munyika akabayiwa nhomba iyi. Mukuru anoona nezvekurwisana nechirwere checovid-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti vari mubishi kutsvaga dzimwe nhomba kuitira kuti vanhu vese munyika vabayiwe.
Tine mamwe achabva kuku ari kubva kuChina, mamwe achauya next week, pane mamwe achazobva kunonzi kuRussia. Takatarisawo nemamwe ari kubva muCovax facility. Zvese izvozvo isu tiri kuona kuti semaZimbabwe tinoda kunga tiri strategic mavaccine matsvaka aya, saka tingagoni kungoramba tichingoti tongodai ichi tiri kutedza signs dzacho dzese tichifamba. Saka tiri kufara chaizvo kuti vaita izvozvo, nekuti zvakupa confidence kune mahealthcare workers edu, mafrontline workers edu, kuti ewewo ngatibayirwe tese titeya inonzi herd immunity. Zvetakaona muna December January zvatichadi kuzviona zvakare.
Mumwe mukoti anoshanda pachipatara chepari renyatwa uyo aramba kudomwa zita rake ati haasi kuzobayiwa nhomba yeSinopharm iyi, achiti kushanda kwayo hakusati kwave kuvimbika. Mumwe mugari wemumusha weBelvedere amai Shungu Chikandamina vatiwo kutambirika kwenhomba yeSinopharm iyi kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana nezvenhomba iyi.
Ngavatipo information yakakwana pamusoro pejekiseni iri, nekuti isusu hatisi kuziva kuti rine maside effects here kana kuti harina. Saka kuritambira chaiko kunototinetsei, nekuti techityira utano hwedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati vashandi vose vekanzuro yavo vachabayiwa nhomba iyi pasina rusarura, uye vati vana mazvikokota vakaongorora nhomba iyi vakaona kuti inoshanda.
Iri vaccine riri safe, rakatariswa, rakabvumirwa kunzi ripiwe vanhu ne World Health Organization, inova ndiyo musimboti weutano munyika mese. Saka isusuwo takaritarisa semascientist emuno muZimbabwe. Kwarinogadzirwa, vanogadzira vacho vanonzi Sinopharm ikambani yatagara tichishanda nayo tichigadzira mavaccine. Mamwe mavaccine atinoshandisa muEPI yedu anotobva ikokoko. Saka tine confidence, tinotarisira kuti ivaccine rakanaka.
VaChiwenga vati nhomba iyi yatotanga kuendeswa kumatunhu ose munyika zvichitevera kuparura kwavaiita, vachiti vane tarisiro yekuti nharaunda dzose munyika dzichange dzave nenhomba iyi svondo rinouya. VaChiwenga vati nhomba iyi ichatanga kubayiwa vakoti, madhokotera, vanoona nezveutano, mapazi anoona nezvekudzivirirwa kwenyika, vamwe vese vozotevera kumashure. Nhomba zviuru mazana maviri dziri kubayiwa vanhu idzi dzakapiwa Zimbabwe pachena nehurumende yeChina, uye hurumende inoti ine urongo hukutenga dzimwe nomba kuitira kuti nomba izi dzikwandire munhu wese anenge achida kubayiwa nomba iyi. Vamangwiro vakauza dare reparamande nezuro kuti vanhu vachange vasingabayiwe nomba iyi vana vari pasi pemakore matanhatu, vanhu vane makore ari pamusoro pemakore makumi matanhatu, madzimai akazvitakura neari kuyamwisa, vanhu vane zvirwere zveshuga neavo vane HIV. Vanhu vasati vapiwa nomba iyi vanotanga vaongororwa ropa ravo kuti harina zvirwere, kana riine zvirwere havapiwe nomba iyi. Zimbabwe yatanga chirongwa ichi panguva iyo chirwere cheCovid-19 chauraya vanhu vana nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pachiuru nemazana mana negumi nevasere, kana kuti 1418. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 35,423, zvichitevera kubatwa kwevanhu zana nevasere nezuro wakare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu, kana kuti 31,615. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe, kana kuti 2,390. Vachiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vatambire chirongwa chekubayiwa kwenhomba iyi, vachiti zvinoita kuti pachengetedzwe upenyu hweveruzhinji sezvo vanhu vakawanda vari kufa nechirwere cheCovid 19 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyorera bazi rezveutano richiti rinoda kuti hurumende ivimbise kuti kubva nhasi haishandisi mishonga inobva kupi zvako isati yaongororwa muZimbabwe. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vanoti vanhu vose muZimbabwe vane kodzero yeutano hwakanaka, naizvozvo miviri yavo haifanirwe kushandiswa ichipiwa mishonga isina umbo unoratidza kuti mishonga inoshanda uye kuti haikonzeri zvimwe zvirwere kana kuvhiringidza utano hwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano. Asi pakuparurwa kwekubayiwa kwenhomba kwaitwa nhasi, hurumende yakurudzira munhu wese kuti abayiwe nhomba iyi sezvo ichishanda zvakanaka. Ngatinzwei vamafunda vachitaura muhurukuro yavaita natanonoka wande weStudio 7.
Tokukumbira kuti hurumende itupewo assurance kuti matrials kanti zvichazama kuitwa mukutarisa mushonga wakabva kuChina iyo inonzi Sinopharm vaccine neimwe mishonga chazotengwa kana ichazouya munyika medu meZimbabwe yekurapa chirwere checoronavirus chanetsa. Zvekuti tinoda kuti zvitange kutariswa pekutanga kuti safety yayo nemuchirongo chimwe efficacy kuti zvakakodzera here before wana weZimbabwe watanga kubayiwa majekiseni asatiri kuti ngazvitange zvaonekwawo zvavhenekwawo munyika medu munomu, nokuti wamwari kuti zvakambovhenekwa kuChina zvakambovhenekwa kune imwe nyika, sisiri kuti hazvimbotange zvambovhenekwawo kushanda kwazvo kana maefects awo kuipa kwazvo kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Sei sangano renyu ratora nhano iyi, chii chakonzera kuti muite izvi?
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira nyika yese, sezvamunoziva kuti magweta edu ese ane mandeti yakati kosei, kubva kuvhumbunu kwamutasa kwecholocho Plumtree kwatamadai kwese kwese zvinhu zviri kunetsa kuti hapana chambonyanyokosha kuti tichiro danho iri. Tachiroda danho iri nenyaya dzekuti tinonzwa kuti utano kati miviri bodily or psychological integrity mwiri yedu yaina kukodzera kungonzi tingoteswe tingopiwa maexperiments kungonzi ha wana weZimbabwe ndio ari supposed kungopiwa maexperiments mushonga uyu. Saka we are refusing to be subjected to medical or scientific experiments from anywhere. Tiri kuramba kungonzi mwiri yedu yewana weZimbabwe ndio inokukodzerwa kungonzi ha regai tibope majekiseni awa, regai tibope mushonga wakati, tiri kuramba zvekuti ngazvitestwe zvakanaka tione kuti wana wezimbabwe unoro yeitawo zvakadi hatikuramba mushonga kwete ba zvekuti ngatitestane tione kuti zvakamira sei sandizvo
mati manzwa mhinduro here kubva kuhurumende
mhinduro yatatava nayo tavanyorera takamirira mhinduro ende tinodavira kuti since citizens neupenyu hwevana wezimbabwe zvine muchirongo right to life zveupenyu hwevana wezimbabwe tiri kuti ngatiite zvese izvi taudzana zviri pazvaendeswa pajekerere zvajeka kuti tiwane mushonga uyu wekabva kuchina wefinal something uyu wakachena une maefekts akati wahaona maefekts akati tiri kutaura chekesezimagweta anyu ezimbabwe lawyers for human rights tiri kusara nemadhokotera edu ekuzimbabwe associate doctors for human rights tiri kusara nevana vezimbabwe ndinodavira kuti ivi vari muhurumende even vana vezimbabwe vanovhuramesi kuti ngativheneke mishonga inenge yapinda munyika medu kuti yakamira sei
avanga vari mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 Kanzuri Harare inoti iri kukundikana kuita zvirongwa zvebudiriro muguta reHarare nepamusana pekuti vamwe vagari vemabhizimusi hurumende pamwe nemakambani vane zvikwereto zvakakura zvavasiri kubhadhara zvinodarika mabhiriyoni mashanu emadhora emunyika gwaro raburiswa nekanzuro nhasi rinoratidza kuti vagari ndo vane chikwereto chakanyanya kukura chinodarika mabhiriyoni maviri nemabhiriyoni mazana mana emadhora emunyika kana kuti 2.4 billion vachiteverwa nevemabhizimusi ava nechikwereto chinodarika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana matanhatu emadhora emunyika kana kuti 1.6 billion dollars asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA amai Lorini Mpasiri Sani vanoti nyaya yekusabhadharwa kwemitero inyaya yave nemakore muguta reHarare asi chikuru chiri kutaurwa nevagari sechikonzero chiri kuita kuti vasabhadhara inyaya yemashandisirwo emari nekanzuru aivanoti haana kujeka ngatinzwei vachitsanangura
nyaya yekubhadharwa kwemari kuHarare City Council kubhadharwa kwemitero idambudziko ratasangana naro kwemakore akati wandei muguta reHarare ende idambudziko riri kukonzerwa nezvinhu zvakati wandei chikonzero chimwe chikuru chiri kukonzeresa chinova chiri kutaurwa nevagari ndechekuti vane zvinyunyuto zvavanazvo zviri kukonzeresa vamwe vacho kuti vasabhadhara zvinyunyuto izvi zvinyunyuto zvine chekuita nemashandisirwo anoitwa mari mukanzuro
mungajekesa here zvinyunyuto zvine vagari izvozvo kuti ndezvipi
chekutanga vagari vane nyunyuta panyaya dzebudgeting kana kuti urongwa hwemari kuti guta reHarare harisiri kunyatsotaurirana nevagari panyaya yekuti vadome zvavanoda kuti zvinge zvirimo muurongwa hwemari vagari vosafara futi nezvimwe zvinhu zvinenge zvichinangiswa nekanzuru kana kuti mapriorities ekanzuro vagari vanenge vasingafariri nazvo nekuti panenge pasina kutaurirana kwakanaka
imiwo sesangano rinomirira vagari zvii zvamuri kuitawo kuti vagari vange vachibhadharawo mitero yavo
isusu secra tine chirongwa chatakatanga gore rapera chinonzi payo bill campaign chekukurudzira vagari kuti vabhadhare mitero yavo asi pachirongwa ichi taigadzirawo mikana yokuti vagari nekanzuro vawane nguva yekutaurirana kuti tinzwe kuti zvikonzero zviri kukonzeresa kuti vanhu vasabhadhara mitero zvikonzero zvipi pachirongwa ichocho mukutaurirana nekanzuro taionawo kuti vagari vaisafara zvenenyaya yemashandisirwo emari kuti mari inenge yakatorwa yacho shoma iyoyo yamboshandiswa chii saka vagari kana vasina kunzwa izvozvo vanozofunga kuti mari yavo haisi kushandiswa zvakanaka kunyanya tichitarisira kuti kune nyaya dzakawanda dzaibuda dzekubiwa kwemari dzekuti vashandi vekanzuro vakuru vaipiwa mari dzakawandisa saka ndo zvimwe zvinhu zvakanga zvisiri kufara nevagari izvozvo saka isusu zvatakakurudzira kukanzuro ndezvekuti vagari vemuHarare nekanzuro yeHarare vanofanirwa kuita inonzi social contract kunyorerana pasi kubvumirana pakati pevagari nekanzuru votaurirana kuti kuwadi 20 isusu chatinoda imvura kuwadi 20 chatinoda kutakurwa nemarara saka tikakwanisa kubhadhara mari dzedu dzemutero inini sekanzuru muchaita chinhu ichi neichi neichi izvozvo zvinobatsira pachatinoti muchirungu accountability
avanga vari mukuru wecombined Harare Residents Association kana kuti CRA amai Lorini Mpasiri Sani vari parunare muHarare ne Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaibvu vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump havasisiri muhofisi asi hazvireve kuti havasisiri munyaya dzezvematongerwo enyika vatrump vari kuramba vari munhu ane rutsigiro rwakanyanya mubato reRepublican Party uye vatanga kurwisana nevamwe vakuru vakuru mubato iri mukurwisana kuri kuitika munyaya dzekutonga bato iri Malawi iri kuvhura zvikoro nemusi wemuvhuro masvondo mashanu mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi Lazarus Chakwera vambovhara zvikoro nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Sangano reUnited Nations nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye anoona nezvesarudzo ari kukurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu kusanganisirawo nyaya yekuti sarudzo dziitwe nekuti vanhu vabvumidzwewo kuratidzira murunyararo nzvimbo dzakawanda munyika hadzina vamiriri mudare reparamende uye mumakanzuru zvichitevera kufa kwevamwe nezvirwere zvakasiyana-siyana kusanganisira chirwere cheCOVID-19 uye kudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance mudare reparamende uye kudzingwa kwevamwe mubato rezano PF kunyanga hazvo nyika dzakawanda kusanganisira Tanzania, Uganda, Ghana, Malawi neAmerica dzakaita sarudzo hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakatsika madziro ichiti hakuna sarudzo dzinoitwa sezvo ichiti iri kurwisana nedenda reCOVID-19 masangano ari kukurudzira kuti kuitwe sarudzo anosanganisira ZESNI, Election Resource Center, Human Rights Watch, ZimRights nemamwe Shondo rapera vamwe vechidiki vakaratidzirawo vachiti vari kuda kuti sarudzo dziitwe munyika mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari nhengo yezano PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachuwayo totanga kunzwa kubva kuna vaShachuwayo
isu sebato reMDC Alliance tinongotevedzera mutemo ka mutemo unoti chii kana pechinge pafa munhu kana pabva munhu ndipanafana kuitwa by election nekuti Zimbabwe inonzi is a representative democracy zvichireva zvichiona kuti vanhu vanomirirwa nevamiriri vavo vanenge vasarudza saka ivo vanhu vekuma wodzi ukoko vanhu vekuma constituencies ukoko hazviiti kuti vagare vasina vamiririri chechipiri ndechekuti vanhu ava vanga varipo vakasarudzwa nevanhu vakatopuwa mandate yavo yakakwana ye5 years vasarudzwa mubato ravo reMDC Alliance asi nekuda kwehudyire vakadzinga vasarudzwa vevanhu saka ishu iripo yekuti kwanzi COVID zvazodii ndo kunonzi kuanzenga nyaya chaiyo chaiyo nekuti haisi Zimbabwe chete ine nyaya dzemaelections ngatitarise Malawi yakaita maelections Uganda yakaita maelections hatina mudzwa kuchema chema nyika dzakawanda dzaita maelections kusanganisira neAmerica ivo vezanu kutaura kwatiri kuita vanga vane politibiro vakaita mapati akawandisa vakaita marani akawandisa vakaita maelections emaDCC nyika yese iri nguva yeCOVID saka ishu yavo inyaya yekutya vanhu vakadzinga vanhu representatives MDC Alliance macouncils nekuparliament nekuda kuba zvinhu ukoko hakusina munoziva parliament ine basa rekuona kuti zviri kufamba sei kumapazi akasiyana-siyana ehurumende saka izvozvo ndo zvavasingadi kuti zviitike havadi kutariswa havadi kuvhenekwa
pindura itinzwe vachinyoka
hurumende yakaita statutory instrument yokuti ma by-election apostponwe nenyaya yeCOVID ende pasi rose rino kune nyika dzinopfuura 69 dzakapostpona maelection nenyaya yeCovid. Kuita nyika dzinoshanganisira vana Argentina, Armenia, Australia, maelections akawanda akapostponewa. Akazoitwa nemamwe akamira kuti aitwe vavona kuti mazuva ano zvava nani. Ndizvo zvinoita hurumende yevanhu kuti hatikoshesi kuti tipe vanhu 32 vakarikolewa zvimabasa zvavo zvomukanzuru nomuparlamenti kuti vakurumidze kuinda kunopiwa muhoro vagere kumba nokuti misangano haisi kuitiwa. Zvavari kutaura zvokuti ZANU-PF yakaita maelections awo eDCC. So munhu weMDC ndinohwisisa kuti havazivi kuti maDCC election paward imwe neimwe electorate yacho vanhu 120 vakapiwa 2 days dzokuvhota. Zvavanotaura zvokuti kwai politibiro iri kuita musangano, politibiro ine vanhu vasingasviki 50, zvokuti kwai kuhla vanhu. Vanokangama kuti izvo mabai election ari kunodzorera vanhu pavaiva. Hazvimbofi zvakachinja kuti ZANU-PF ine 2/3 majority muparlament. Izvo kuda kutsvaka kupomera mhosva pasina kuti vari kukonzera kuti makansel asaita basa. Ndezvokuda kubona kuti vuori hwokutengesera vanhu mastendi kubva muna 2000 zvaakubahwa.
Vashatwa yatodzoka kwamuri.
Ndinofunga bumbiro remutemo renyika weZimbabwe rinopa masimba ekuitisa maelection kuboka, rinonzi rakazvimirira, rinonzi rezeki. Sekugara kwamuita muchiziva kuti bato reZANU-PF rinopindira mapoka ese nekushandisa masimba zvisizvo. Ndobva raisa stage to instrument yataurwa nevakura. Nyaya yavataura yema gatherings paizi vanhu vafano kupfuura 50. Saivo vatotaura 100 and something and vakawanda kupfuura 100 and something yataurwa namukomongo. Asi inyaya yekuti ndezvepavo.
Vachinyoka petai zvenyu nyaya yedu iyi hatingaswerere kufiya katiyo.
Zvavari kutaura kuti nebumbiro romutemo rinopa zeki masimba. Zvinenge zvakangonaka kuti kana vanhu vadero vakuvudzei kuti zviri papi mubumbiro macho. Nokuti kana mukanoverenga moga muconstitution yeZimbabwe pasection 239 panonyatsotaura masimba ose ezeki. Popedzisira nokuti izvo masimba iwawo inoaita in accordance with the law. Saka kana mutemo wenyika uchipa simba kuvatungamiri venyika kana kuti kuna Minister of Health kuti adeclare a public emergency. Kuita public emergency hakumisi mabai elections chete. Ndiyo imwe zvimwe zvimabai product zvazvo.
Avanga vari gweta vari nhengo yeZANU-PF vatinomuda Ishe Chinyoka. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance waClifford Shachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Chikoro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo chambomisa kunyorwa kwebvunzo padande mutande kutanga musi wemuvhuro zvichitevera kuchema chema kwevadzidzi vakawanda avaiti vanogona kutadza kunyora nenyaya yekushayiwa mari yekushandisa pamadande mutande. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wepachikoro ichi amai Sinikiwe Gwatidzo vabudisa chiziviso nhasi masikati mushure mekubvunzwa neStudio 7 kuti mazamanishoni achaenderera mberi here nekuchema chema kwanga kuchita vadzidzi. Amai Gwatidzo vaudza vadzidzi kuti chikoro chichavazivisa kuti vachanyora rini bvunzo munguva inotevera. Mumwe mudzidzi ada kuzikamwa nekuti mukoma Shokos ati iye kwaanogara kuchipangai kumwenezi hakubatiki masaisa yeindanet.
Nyaya Google Class online examinations nekwatinogara ndiri kuno kumwenezi kuchipangai handikwanisi kunge ndichinyora bvunzo idzi nokuda kwekuti 1 network yacho inonetsa masaisa ikuno anonetsa. Kutotaura kwandiri kuita uku nditori pamusoro pegomo ndichitotaura zvandinotaura ipapa. Zvino handizivi kuti chikoro chikuru ichi chatifungirei kana kuri kuti bvunzo idzi dzichaendera mberi nokutsahwa kwazvakaitwa nevakuru vechikoro. Isu hedu tichambomira nokuti hatikwanisi kunge tichinyora nokuda kwezvikonzero zvandapa.
Bvunzo dzaifanira kutanga kunyorwa musi wemuvhuro 23 kukadzi dzichipera musi wa 12 kurume. Vadzidzi vanoti kutenga data panhare dzavo kunodhura sezvo vasina mawifi mudzimba uye vanogara kumaruwa vanoti hakubatiki masaisai. Mumwe mudzidzi adangodaidzwa nekuti muzvare Janet Nyoka ati kutenga data reEconet Telecel neNet1 zvinodhura zvikuru zvekuti vabereki vavo havakwanisi kuwana mari inodiwa.
Ini semudzidzi sestudent zvaitoza zvichondishungurudza kuti ndoiwanepiwo mari yedhata, saka zvandatofara zvikuru ndanza kuti hatichanyori online because Econet iri kudhura, chero Netone yacho, chero bhadhi yacho, chero Telecel yacho iri kutidhurira because vabereki vangu masivu servants, chero wifi hatina kumba, saka hatisina kukuwana dhata racho, saka ndatosunungukawo chaizvo tanzwa kuti zvaprosponwa.
Mutauriri weGirls Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vatenda kuti bvunzo dzambomiswa.
Vadzidzi vepaGirls Zimbabwe University vanga vachifanira kunyora bvunzo dzavo dzekupedza semester kubva musi wa 23 February kusvika musi wa 12 March 2021. Vanoziviswa kuti bvunzo idzi dzambomiswa. Vachaziviswa muchinguva chinotevera kuti bvunzo idzi dzichavako rini zvakare.
Chikoro ichanga chida kunyoresa bvunzo pamasaisai sezvo zvikoro zvakavharwa nenyaya yenational lockdown yakawedzerwa munyika. Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa bazi rezveutano munyika, kambani yemvura yeZinwa pamwe nekambani yemagetsi yeZesa kumatare eDzimosa richida kuti chipatara chevanorwara nepfungwa cheNgoma Huru chiwane mvura sezvo chava nemwedzi miviri chisina mvura. Kushayikwa kwemvura uku kuri kuita kuti vepachipatara apa vandogezesa vari kurwizi remagwangwadza urwo rune makarwe anorura uye vachivaisa panjodzi yekuyeredzwa nemvura munguva yemafashamu. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vamateni Mureri vati vakaisa chikumbiro chechimbi chimbi mudare nezuro manheru.
Takaendesa su minister wehealth Zesa neZinwa kumatare eDzimosa tichiita chikumbiro chechimbi chimbi yatingati agent chamber application. Iyo yatakumbira matare kuti amanikidze minister wehealth Zesa neZinwa kuti varestore mvura paNgoma Huru mental hospital. Izvi takazviita pashure pekunge tavapa 24 hours dzatakavanyorera dzakapera musi wa 16.
Studio 7 inakwanisa kunzwa dii remapazi aendeswa kumatare aya kuti anoti kudii nedanho ratorwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Asi mutauriri weZinwa amai Majori Munyonga vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rakagadziriswa raiva rekushayikwa kwemagetsi kuti vapombe mvura, asi vepachipatara apo vanoti mvura yaisati yava kuwanikwa. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Women's Round Table na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munguva ino yeCOVID-19. Pera regaiti ngotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoparura kushandiswa kwenhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Kanzuru yeHarare inoti iri kukundikana kuita zvirongwa zvebudiriro nepamusana pekuti pane zvikwerete zvisiri kubhadharwa zvinodarika mabhiriyoni mashanu emadhora emunyika. Chikoro cheGreat Zimbabwe University chinokanzura kunyorwa kwebvunzo zvichitevera kuchema-chema kwevadzidzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.vuvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele.